Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chidanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete tiri yatiri kuti National Convergence Platform. And tiri kuisimudza iri platform yekuti tinge tichikurukura kutanga semacitizens kuti gwara ratiri kuda kuti nyika inge ichitora kuti tikwanise kuita nhaurirano tese senyika, zvakusanganisira macitizens ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, machechi, mabusiness community, vechidiki, madzimai nemapolitical parties. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa, and hatingaende kumberi tisina kugadzirisa nyaya iyi. Saka pane yatingati a sense of urgency yaita kuti tinge tichiuya pane iyoyo yatiri kuti National Convergence Platform, takatungamirirwa nemachechi zviburikidza kuya nevekuZCC, kasi tichiita chishuwo chekuti munhu wese atange achizounganawo paNational Convergence Platform iyoyo, achiisawo mazano avo ekuti tingabuda sei panguva yakaoma yatiri senyika.
Tinoona kuti matambudziko mazhinji vakawanda vanofunga kuti kuti agadziriswe panofanga painewo vezvematongerwo enyika mukati. Mune vamuri kushandawo navo here vemapato ezvematongerwo enyika?
Isu takabuda mune yatakati National Citizens Convention yemuna September. Ichipera iyoyo takanyora tsamba zviri official kuofisi yemutungamiri wevatoguru rinopikisa vaNelson Chamisa. Tikanyorawo tsamba kuofisi yavamunangagwa tikavazivisa kuti semacitizens tiri kuti tese tine chekuita nekunzwa kwemhinduro iri kudiwa kuti tinge tichigadzirisa zviri kuneta munyika. Saka donzvo redu nderekuti tinge tichibatanidza munhu wese, tinge tichiva nekubva kumapolitical parties, kumacitizen groups vese, nekuti munhu wese ane chekuita nemhinduro dzatiri kutsvaga.
Saka makawana here mhinduro kubva kune vemapato ava, nokuti ndoo vanenge vakabata zvinhu pari zvino?
Mhinduro dzakauya, pane misangano dzatoti sangei kuitika, kasi hatisati tanyatsa kuwana mukana wekugara nehukuru zviri formal and official kuti tinge tichinyatsa kukurukura nyaya iyi. Saka tiri kutarisirawo kuti nekulaunchwa kwaitwa National Convergence Platform nhasi, momentum yekuti tinge tiine vari kutungamira mapato, mapolitical parties, vatange vachiwanawo simba rekuti vange vachiuya kuzobatanira pamwe chete nevamwe.